Chokutanga ndechekuti I think utungamiriri womuzani sezvatinoziva kuti vamugabe vane makore 90 vamunhu mukuru vamutana zvatova pachena sokubuda kwezuva kuti munguva dzinotevera vamugabe vachange vachisiya chinzvimbo chomuzano kunyanya-nyanya vanhu vari muzano vakafanana namai Mujuru naMunangagwa vanogara navamugabe vanovaona mukabhineti vanonyatsokutoziva kuti mukuru angova figahedhi havachisina ruzivo rwakawanda rwezvinhu zviri kuitika ndosaka muchiona pane mapisha-pisha okuti toda hierarchy mupati yezvinzvimbo hazvisa zvaope zvinotaurwa namai Mujuru naDidmus Mutasa
tichitarisawo mapisha-pisha ari kuitika matunhu emasvingo nemidlands chii chingava chiri kukonzera matambudziko akadai aya
matambudziko aya anokonzerwa nenyaya yenhoroondo yenyaya youtungamiri hwepachena kana kuti hwejekerere huri kurambwa nezanu wamuri kuona kuti kana tichiinda kunational politics zanu inoita chitsotsi zanu inoita zvinhu zvemhirizhonga zanu inorambidza vanhu kuvhota zanu inoita chikiribidi saka chikiribidi ichechi chainoita munyika yese ndochainoita mukusarudza vatungamiri vayo saka vakazvita kumasvingo vakazvita kumidlands vanhu vakawanda vari mumadistricts vari mumawadzi ezanu vakasaivhota zvakachena especially mumidlands chairman wemidlands aripo ifigahedi chairperson saka anonzi akahwina asi ruzhinji rwevanhu vemuzanu vari mumastructures ezanu mumidlands havasapoti machaya